tingati siri zvakaita manyama mire nerongoti chida kuona kuti papa sina urongwa hwaitevedzwa hwokuteererana pamwe chete nokutaura navavhoti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana ndichinge ndasarudzwa zvekare kukonana kwaiita mapresidential candidates ava vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuamerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge manirative anga ari kuitikawo mukugarisana kwavanhu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kuteererana kuti chii chiri kutaura umwe wangu pamwe nokuzvimata kuti kana mumwe akataura zvimwe zvinhu zvasingawirirani nazvo hazvirevi kuti ndaakumuvhiringa kuti asataura ndichitaurazve zvimwe zvakashata saka zvakaitika hazvi zvinhu zvakafadza vanhu vakawanda nepasi rose kuti vanhu vakuru vakadai vari kukukwidzana pabasa guru rakadai vanosvika pakukonana nenzira dzakadai pamberi penyika yose yeamerica nepasi rose zvinhu zvakanyadzisa chaizvo
vanoronga madebates aya havana mitemo here nemirayiro inofanira kutevedzwa nevanhu vanenge vachiita debate
vane mitemo yacho inotanga yatotaurwa pavanenge vachitanga kuvhunzwa kuti mimwe mitemo ndeyekuti munomwe uchawana maminitsi maviri zvekare hapana unofanira kuvhiringa umwe achitaura nemitemo imwe vanotosainirana mitemo iyoyo asi bato iri ravona kuti zvakaitika madeko zvinoda mimwe mitemo pamusoro saka ukuwedzera kuti zvisaitikazve zvokuvhiringana kwakaitika madeko saka vagara nhasi musangano wavo vakati vachaona kuti vauya nemumwe mutemo here yokuti zvakaitika zvisaitikazve pasawana unovhiringa mumwe unenge achitaura
pane ari kushorwa here pavaviri ava pakati pavatrump navabiden pane ari kushorwa here zvikuru panyaya yekuti debate iyi haina kufamba zvakanaka
uri kunyanya kushorwa mutungamiriri wenyika vadonald trump nokuti chavari kunyanya kushorwa chikuru ndochokuti vaivhiringa vabiden pavanenge vachida kutaura kwenguva dzakareba zvekare vari kushorwa kuti vaitadza kutaura vakatarisa kutv chaiko kwatiri isi taivona isi vanovhota saka vainge vaakuita sekuti votaudzana navabiden imomo vachikwikwidzana vari vaviri zvinova mapresidential debate aya anenge achiitirwa isi vari kumba kutiwe kuti uchatiitira zvipi titarise mumaziso tarise mukamera kutv wotaura nesu
iyo commission on presidential debates iyi ine simba rakadini munyaya dzemadebates aya
ine simba chaizvo nokuti ndivo vanozvigadzira zvose zvine zvatine tichizoona zviya ndivo vanoisa mari kwazviri saka ine simba rimwe randinoona nderokuti inogona kuti maiki iyo iya inenge ichitaura nomunhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa zvokuti haazonzwikwi navanhu vanenge varimo haazonzwikwi nesu tiri patv tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ao kana ukadai tinodzima maiki yako yaunotaura nayeyesu
munofunga imimi kuti mamwe madebate asara aya achabudawo zviri nani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti achabuda zviri nani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vaikukwidzana ava vachandogara pasi kana vasina kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zviri zvinhu zvakarongeka zvino musoro mukati zvetinenge tichihwa.